iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuindeti dziri kufamba nenhende sure. Hakuna mabasa, zvikoro zvodhura, mauniversity students votambura. Vana havachazivi kuti vobata cheuviri, mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika. Nyika inongokwanisa kuti kana munhu aati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika. Karenzi hatitorina senyika, tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya. Paradhaisi ravaipromisa raramba kuuya. Isusu hedu taakushevedzera kuti ngaapinde hake mukomana tiherisa muno muZimbabwe, titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei, kwete kutonga kuita sedhorofia rinovava mumuromo nepawakagara woshaya kuti wodini. Isusu titange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji rweZimbabwe rufare, mabasa awanikwe. Saka dzoo zvatokutaura kuti aiwa, kana vanhu vatadza, vanhu vakura vava zvava kuvaremera, zvavaharawa makore avo vese masevenke eite zvokwadi, tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawo. Chaunenge woda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumushana kuti kusatemuka temuka. Dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora, isusu nemukomana toita zvekutonga nyika.
Vadzikiti, pindurai tinzwe.
Nyaya edzi yandakatorwa nawamufu wafume kuti Joe Biden president wekuamerica vatori older than president vedu vezimbabwe kutaura kunoku, asi vari kutungamirira america. Hazvindei needzi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi. Ini edzi there is even wisdom. Wisdom iyoyo ndo ichaita kuti tihwine before coming by election. Iyo kuti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kubva musangano wezamupiya kana hurumende iripo. Tarisai izvi kuzena patakada nechirwere checovid. We have got the best covid management system in southern africa, in sub-saharan africa, or in africa as a whole in terms of our response to covid-19. Weakonderisa kuti women ticket tirarama nhasi uno. Vanotaura nyaya yezvipatara mahospitals has been referred. Enda kuharara hospital today, you get a better service. Ukaenda enda kuparanya mahospital today, you get a better service. Government has really tried and made sure kuti munhu wese awana maservices anenge achida maservices. So zvindoenda zvakare kunyaya yemabiolations atitoamizawayo. Mabiolations we are very much certain kuti the ruling party will cruise the victory. Mabiolations ari kuti vanhu vari kuona zvinobatika zvibva musangano zvaripiyo. Ava vakuru ava havashayoka zvekutaura vana vamafume bhozi vari kudaoka chimuti. Asi nguva dzakada kuti nyika inovakwa nevene vayo ende chimuti chisu tinacho chezanupf and we are going to show them kuti chimuti tinacho nezanupf nekuhwina the forthcoming by elections atakatarisana nawo munyika yezimbabwe. Tine zvinobatika zvatiritaura kuti vane vene makanzu zvemacho imomo nikuya zvakare tichiedza kushanda through devolution kuti tikwanise kuvandudza macities edu angaaparadzwa nethe opposition political party yangaititungamirira mamunicipalities. Zvatinoziva tose kuti tatakutaya mvura muHarare, but government came in zvakatendwa even nemameyors achiwayo achitenda hurumende kuti maita zvakanaka. Saka takutoshaya even road infrastructure yangaitoparara, but the government is came in.
Vamafume, sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemabielections dziri kuuya idzi?
Nekutika ava vanga vachitya vaita kugeta kwemene, vari kutirambidza kutenderera, vari kutya kuenda kuvhoti, vari kutadza kutonga kwacho. Hapana ari kufara. Unovhotera zvakadaiwo ndiani? Unovhotera kutadza nekukasharara kwenyika yakadai ndiani? Isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda nzororo, nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso, vane zvido zvevanhu, kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu. Kubva zvavapinda inongori kudzingirira vanhu, mirai musakwira makombi. Kubva zvavapinda ichi hatichachirambidza. Kubva zvavapinda taakusunga vanhu vanofamba, taakusunga munhu anokwira mota, chese chese vanhu vakungosungirwa. Vastudents vati vakomplaine vosungwa, ukati ungane vosungwa, ukati uite chakati vosungwa. Hakuchina kana runyararo munyika, munhu wese akungokandwa mumajere. Ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana? Vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda, vanotya, vanga vachitya kudana mabielections. Iko zvino inongori game siki kwai ndichadaidza mabielections iko zvino. Madaidzezvo kungatitanga kutiudza kuti tichadaidza mabielections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani? Ndeekutaridza ugwara, kutaridza kugeda kwemeno, kutaridza kutya kuzambarara pamubvunzo
vadzikiti petai chirongwa chedu
kuona kuti mashoko avafume akanangana kunyengedza mberi isusu tiri pakudzidza hatitatariswa zvemuperi tiri kutarisa zvokuvakanyika zvine wisdom mukati saka ratakatarisa zvokuvakanyika zvine mukati ngavarangarire kuti musino unowu munika vaito launcha anew terrorist system yatiriia iri kuo right now kumazevha kwairi kuimplemendi saka tatonzvimbo dzakaita sana gutumba towns dzaa developing iti mamajor towns vanhu kuti vakamakuti vakamastandard houses